Vagari vekuGlenora muHarare vanoti varwadziwa zvikuru nekupwanywa kwaitwa dzimba dzavo nevashandi vekanzuro yeguta reHarare vachinzi dzimba dzavo dzakavakwa zvisiri pamutemo. Mumwe wevanhu ava, amai Tekla Nyamundanda, vanoti imba yavo yanga yavakwa kusvika pamahwindo vawana yapwanywa zvokuti hapana chavachawana pamari yose yavakashandisa vachivaka imba iyoyo uye vati hapana yambiro yavakambenge vapiwa.
Zvinhu zvacho handisini anombozvinzwisisa ini. Indi chitosvika ichitobvawo kumba nebadza rangu mota ichitoenda dai zirori rine mapurisa rakanzi kwekanzuro kudini ndopendatosvika noti apa ipapo nechibuilding chachatomira nepamberi apo nepakagara varuma apa nechibuilding chatokura chibuilding icho pano varuma vakagara apo chachatokura chibuilding icho chinga chihwani rumu chihombe tobva pati apo zvidhinho zvakatoya nezuro papatowakwa futi nepamberi pacho.
VaMatthew Nyanyiwa, vanhu vemumwe wevapwanyirwa imba yavo, vanoti vaibhadhara mari kumushandira pamwe unonzi 5 Greater Heights unotungamirirwa navatafadzwa Machemedze, vanhu venhengo yeZANU PF. VaNyanyiwa vanoti hapana chavaiziva kuti stendi yavakatengeserwa haimo mumapepa ekanzuru.
Sinzi kuine nyaya yekunzi kana munhu achinge apanzvimbo anenge avakastrakicha ndiye hashi ndiye hapo hachapwanyirwe, maybe ndozvi zvavanenge vachizvitorera maybe. It's like munhu anenge ashandisa mari yake kuvaka ashandisa mari yake kubhadhara, because baba inzi pari kubhadharwa ma2000 yejoining plus ozopedzisa imwe yachoni watovaka.
Hatina kukwanisa kutaura navamachemedze kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti vanhu vese vane dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo vakanyorerwa matsamba yekuvazivisa kuti vanofanira kupwanya dzimba dzavo dzavakavaka zvisiri pamutemo.
Seguta reHarare takagara takataura kuti vanhu vasavakire dzimba pavanenge vasina kupiwa mvumo, vanhu vasaite mainvasions, vanhu ngavamirire vapiwe pekuvaka zviri pamutemo. Dzamuri kuona dzaputswa idzo nhasi gumi neimwe chete, igumi neimwe chete dzimba dzakavakwa zvisiri pamurao. So isusu tiri kuti munhu wese ngaateerere mutemo wekanzuru nemutemo wenyika. Zimbabwe haisi nyika isina mutemo, inyika ine mutemo. Harare iguta rine mutemo, saka mutemo iyoyo ngaiteererwe. Ndozvatiri kutaura. Ndingakupai breakdown yedzimba dzachona dzikunzi dzaputswa. Muna kunze kweguta road kuGlenora kwaputswa dzimba 9, 2 dzanga dzakapera, 4 dzanga dziri paroof level, 3 dzanga dziri pawindow level. Kunonzi kwaMakonye kwaputswa dzimba 2, 1 yanga yakapera neimwe yanga isati yapera.
VaChideme vati kanzuro icharamba ichienderera mberi nekupwanywa zvivakwa zvose zvisiri pamutemo, vakakurudzira veruzhinji kuti vatevedzere murau mukutenga mastendi ekuvakira dzimba.
I think munoda muri vamwe vanopa uchapupu maminitsa munoona mwedzi nemwedzi ane panenge papuwa vanhu pekuvaka zviri pamutemo, handiti? Saka zviri kuita vanhu ava vanenge vachiziva kuti panoda kupuhwa vamwe vanhu, ivo voregedza kuenda kunoapplya voenda vonoinvhedha. Hatingaite guta rakadaro, hatingaite nyika yakadaro. Aiyo, takapa warning kuti munhu wese akavaka panhu pasingatenderwe ngabvisa ake zvinhu, ngabvisa ake zvidhina zvake ega, azonozvivakisa imba yake chi panhu panotenderwa. Vasamirire kuya kuputsirwa. Vese vanozviziva vakavaka pasingatenderwi, matsamba avo emadimolition vakatomapuhwa, saka ngavaiteerere zvavakaudzwa neguta.
Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti kanzuro haina masimba ekuputsa zvivakwa kana isina kupiwa mvumo yekuita izvi nematare edzimhosva. Kupwanywa kwaitwa dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo kwakada kufanana nekwakamboitwa muna 2005 pakaitwa chirongwa cheOperation Murambatsvina, kunyange hazvo kupwanywa kwedzimba kwatanga nhasi uku kusati kwanyanyotekeshera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.